mukuru wekumahofisi ebhoso vashaka dhuve vanoti Highlanders yatove nevatambi vayo vakakwana vemwaka uno avo vavari kutarisira kuti vachavabatsira kutora mukombe weleague kwapfuura makore gumi nemaviri vachikundikana. Kunyange hazvo bhoso yakarasikirwa nevatambi vaviri vane mukurumbira vanoti captain wavo Honest Moyo nemutevedzeri wake Gabriel Nyoni. Chikwata ichi changa chiri pamusika apo chakatenga vatambi vane mukurumbira kusanganisira Prince Dube naBuko Sibanda avo vakadzoka kubva kusouth Africa. Mobizita Masuku uyo anga ari kubuildcon yekuzambia, Divine Miripiri uyo akabva Blue City na Clippers Kapupurika uyo vakatora kuDynamos. Kunze kwamoyo naNyoni, Highlanders haina kurasikirwa nevamwe vatambi pane avo vavaive navo mwaka wapera kusanganisira Peter Mudua naAriel Sibanda avo vainzi nerunyere kupe vari kuregedza basa kuchikwata ichi. Mongoriro wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura vanoyemura vatambi vari kubhoso.
Vatambi vanavo and haiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa.
Pamusoro pevatambi ava, Highlanders yakasimbisa bhenji rayo revarairidzi nekutora murairidzi weZimbabwe Under 20 Vectemba Ndlovu kuti abatsirane namadhinda Ndlovu naMandla Mpofu muchinangwa chavo. Muteveri webhoso Vasuwa Chigudu vanoti vari kutarisira kuti mubatanidzwa wamadhinda naBectemba uchasiya Highlanders ichitamba nhabvu inonakidza iyo vaizivikanwa nayo kare. Vachigudu vanoti Bectemba uyo anga ari kuBlue City mwaka wapera mwana webhoso adzoka kumusha.
Mwana weHighlanders saka tikurudza kuti auya bring back chiHighlander chatoda. chiHighlander chinonzi chiHighlander ndochatongoda ichi, kwete kuti tinetsika kuti tisupporte team yedu. Nhasi tiri kuchema mangwana tikuchema Highlander saingoziva chinonzi bhoso, ibhoso nyeka chingofaro nebhoso edu.
Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vamaka B Makamure vanoti vari kutarisira kuti Bectemba achabatsira madhinda kubika Highlanders patsva yotamba sezvavaiita ivo mazuva avo.
Ini ndiri kufara nazvo, ngaapinde bozo wakatangira iye bike patsva Highlanders tozovaziva tichivaona.
Mwaka wapera bhoso yakapedza iri pachinhano chechishanu pasi peFC Platinum, Ngezi Platinum Stars, Chicken Inn neTriangle. Asi bhoso inofanira kugadzirisa matambiro ayo kunze kweBarberfield Stadium kana ichida kuzadzikisa maroto ayo ekutora mukombe wakakosha weleague uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.